Vashitura mutongo wavo pachikumbiro chavamafume chekuti vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Mutongi wedare vangoni nduna vati vamafume vanogona kuramba vachivhiringidzana nevafakazi kana vakapihwa mukana wekutongwa vachibva kumba kwavo. Vanduna vati kunyange hazvo vachuchisi vakatadza kugutsa dare pavakati vamafume vaisazomirira kutongwa kana vakapihwa mukana wekutongwa vachibva kumba kwavo. Umbowo huri pamberi pedare hunoratidza kuti vamafume vakaridzira nhare vaEdgar Dzehonye kuti vasangane. Vakazosangana navo pamwe chete nava Edmond Nhekairo, ivo vachiziva kuti vaDzehonye nava Nhekairo vafakazi pane imwe nyaya yavari kupomerwa yekuita zveuori mukanzuro yeHarare. Vanduna vatiwo zviri pachena kuti vamafume nevafakazi vaviri ava vaitaura zvine chekuita nenyaya yavo iri mumatare, sezvo pavafakazi vaviri ava pane akafonera mapurisa zvakazoita kuti vamafume vasungwe vari panzvimbo yavakasanganira nevaviri ava. Nokudaro vanduna vati nzira inoita kuti vamafume vasarambe vachivhiringidzana nevafakazi kugara mujeri kudzamara nyaya yavo yatongwa. Gweta ravamafume vatondera ibhatasara vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
Nhasi mutongi ataura iye kuti vamafume vanofanirwa kuti vatongwe vachibva kujeri nekuti vanogona kuda kuzopfuurira zvekare vafakazi nyaya yavo. Nekudaro vamafume vachange vari musungwa kusvikira musi wa28 January gore rinouya patichadzokazve kudare.
Vabhatasara vatiwo vave kukwidza nyaya iyi kudare repamusoro.
Pari zvino ndapiwa mainstructions navamafume kuti tiendese chikumbiro chedu cheappeal kuhigh court kuti mutongo wapiwa namagistrate uiswe parutivi nekuti ivo vanoti vanofanirwa kuti vatongwa vachibva kumba.
Vanduna vati vamafume vagodzoka kudare musi wandira 28 zvichireva kuti vachatamba zororo rekisimusi negore dzavari mujeri. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare vanduna vapfuudzira mberi kusvika mwedzi unouya kutongwa kwemumiriri weHarare wetsimuparamende muzvare Johana Mamombe nevamwe vavo vaviri vanoti muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netai Maruva mushure memutongo wedare repamusoro rehigh court wakaturwa navaHappiest Joe wekuti kutongwa kwamuzvare Chimbiri namuzvare Maruva uko kwanga kuchifanira kutanga nhasi kumbomiswa kudzamara chikumbiro chakasviswa kudare nhengo dzeMDC Alliance idzi dzichanzwikwa. Nhengo idzi dzakaenda kudare repamusoro dzichiti dzinoda kutongwa pamwe chete zvitevera mutongo wakaturwa namaibhianga Mankwande wekuti muzvare Mamombe vatongwe vari pavo vega. Zvaitika mudare zvatsimirwa negweta ravo vaAlec Mchade Hama avo vati kupatsanura kutongwa kwevasungwa ava kunorebesa nyaya uye kushungurudza vasungwa.
Takazokumbira zvakare kuti nyaya yaNetsai naCecilia imbomirira kutongwa tichiona kuti high court inoti chii nezvatakaikwirira dare rinene kuti nyaya idzi dzisatongwa zvakasiyana. Saka nezuro takazoona mutongo wekuti nyaya yaCecilia naNetsai imbomirira kutongwa takamirira kuongorora zviri kutaurwa nehigh court. Saka nhasi nyaya yangu zonzi mozouya musi wa22 ndira gore rinouya mutizo takamirira kuti high court iri kuti chii.
Dare raMajor Street rakapatsanura kutongwa kwamuzvare Mamombe nevamwe vavo vaviri mushure mekunge ana chiremba vakati muzvare Mamombe havafaniri kumiswa pamberi pedare vachitongwa kudzamara vave kunzwa zvakanaka. Zvichakadai mapurisa asunga gweta rehurumende vatapiwa kasema nenyaya yekunzi vakabvumirei kuti vasungwa vatatu vakasungwa nemhosva yekuba vachishandisa pfuti vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva dzavari kupomerwa. Mutauriri wemapurisa vapounyati vatenda kuti vakasema vasungwa asi vanga vasati vapomerwa mhosva zviri pamutemo pataenda pamhepo. Vakasema vanonzi havana kupikisa chikumbiro chembavha idzi idzo dzakange dzave nemakore 20 dzichitsvagwa nemapurisa. Mbavha idzi dzakasungwa zvakare nedzimwe mhosva musi wadzabudiswa mujeri mushure mekupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare repamusoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.